very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 1st, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Workers' Day.
Thousands of Zimbabwean workers have left the country to seek greener pastures outside the country.
Thousands, if not millions, of those who have left the country are economic refugees who left to look for jobs.
Today, workers in Zimbabwe marked their day in frustration because of the lack of jobs, and those who are employed say their salaries are not able to sustain them and their families.
In our show tonight, we want to talk about this and much more reflections on this day that is recognized in most countries right around the world.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngosuku lwezisebenzi iWorkers Day. Siyazi ukubana ke lamhlanje bekulilanga elikhulu elezisebenzi umhlaba phose wonke jikelele lapho izisebenzi ebezinanza ilanga lalo. Siyazi njalo ukubana eZimbabwe izisebenzi ziyakhala kakhulu ngodaba loholo lokuthi yona imisebenzi kayisatholakali. Ye, njengoba loluhlelo lwediaspora sikhangela ke labo abasuka elizweni ukubana amadlelo aluhlaza la abasuka besiyawadinga bawathola na, njalo labasekhaya lani siyalinxusa ukubana lingangena kuhlelo sixoxisane ngodaba lolo. Jonga
wongu wadiwa watereri newatariri nasi tirukurukura pamusoro pezuwa revashandi reWorkers Day, vamwe vachiti Labor Day, vamwe vachiti May Day. Izuva raifarirwa zvikuru richigara richitarisirwa nevashandi vakawanda muZimbabwe makore zvinhu zvichakanaka, asi pariri zvino kwangu wekuungana kwekunge vachipungutana misodzi nekuti vashandi vakawanda vari kuchema kuti zvinhu hazvisi kubatana, zvinhu hasi kuita kuti vange vachiraramisa mhuri dzavo. Kana vakaungana zvinenge zviri zvekungoungana kuri kuchema. Tinoona kuti sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rine matunhu anoita 36 kana 36 districts munyika yose, asi nekuoma kwezvinhu vakakwanisa kunge vachironga makungano anoita 21 kana 21 magatherings aitwa nhasi munyika. Nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanga vachiti takundikana kutinge tichiita mumatunhu ose. Kwoitawo mamwe masangano evashandi akatokundikana kunge achitounganidza vashandi nemamiriro akaita zvinhu kuoma kweupenyu. Tichidzoka paZCTU, vaita gungano ravo guru kunhandare yedziva resekwa kumuHarare, kuchitawo mamwe matunhu anga achiunganawo vanhu vachisangana ikoko. Kwoitawo vakawanda vana veZimbabwe vashandi vakabuda munyika vachitsvagawo mafuromanyoro kunyika idzodzo dzavakaenda. Vamwe vakaita rombo rakanaka, upenyu hwakanoshanduka, asi vamwe vaiitawo rombo risina kunaka, zvinhu zvichiroramba zvichioma kana kutooma kupfuura zvava zvakaita kuZimbabwe. Ndo zvaita kuti nhasi titi vari kunze kwenyika nevari munyika, pindai muchirongwa tinzwe kuti macherechedza sei zuva ranhasi, zviri kuitira here mafuromanyora amaiona muri mhiri. Kuti ndikayambuka mhiri uko ndinonofuura ndichiguta, zviri kuita here kwamuri iko kunze kwenyika? Tinoda kunzwa mamuri munyika imomo, Chris.
Yebo, Jonga, ye. Njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikudaba lwelanga lwesebenzi sile labo esibanxusile njengenhlala yenza sesilaye omnye wethu onxusiweyo jonga
tina mkoma Patrick Makuaza vari mu South Africa. Mkoma Makuaza tinogamuchira ine mufaro. Aiwa tiri wapenyu, tinokumbira kuti mungotisimudzei izwi mbichana kuitira vashandi vakunzwei kuti kune mushandi ari kutaura uko. Vashandi vangada kuziva kuti mumwe ari pachirongwa ndiani anoitei. Tinoziva isu tinoziva kuti muri mutyairi wematruck kana kuti truck driver, asi mungataura kuti muri kushanda muri papi, mudunhu ripi kuSouth Africa tichienda mberi?
Ya ndini Makwaza Patrick, ndinoshanda ndiri muno kugedheni ndichityaira iwo matruck aya anotenderera ino munyika muno kwese kwese tinofamba nzvimbo dzese dzemuno muSouth Africa. Zuva ranhasi tanga tiri kubazeda, hatina kukwanisa kuenda kubasa nekuti mapoti anga akavhara nhasi, hatitenderewo zuva revashandi. Asi zvinhu zvake mamirira zvemuno maya hazvina kumira zvakanaka, hazvina kutombomira muzvato.
Chii chamungati chiri kunyanyooma kunemi nevamwe vatyairi?
Ndingati chanyanyooma kandimirere chekuti munyika muno matiri kushandira muno sebasa rediro ratinoita rekutyaira marori izvozvo zvatiri kunyatsosvika pakutiomera chaipo kuti makambani matinosenza munyika akungosenza takabatiraura maoko. Kana mota dzedu dzine maregistration yekumba idzi hatichatomboite kutiende nadzo kubasa, wakutodzisiya wakapaka kumbo wotokwira idzo mabhazi waya nemakombi, nekuti vakomana vacho vari kupinda mumakambani imomo vachidedzera kuti havasi kuda kuona muforena achisenza. Vari kutopinda makambani imomo kwedu vakatosvika vachiimba mapeitoi vakazara kambani yekuvaidedzera kuti mukaramba muchisenza pana apa tichaziva tokupisai kana kuuraya vanhu pana apa. Saka zvinhu zvake zvakanyatsosvika chaizvo patinoti takaoma chaipo, zvekuti hatichaziva kuti todii pari zvino.
Ko, hurumende yeSouth Africa nemapurisa pamwewo nebazi rezvevashandi nebazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika mavari kuti nenyaya iyi?
Bazi rezvevashandi sekudzwa kwatiri kuitawo nevamwe varungu vanoenda ikoko vachinozwa kuti zviri kufamba sei, kuti imimi muri kuti vasenza vachashande titore vasenzi muno mivo vari kuti ivo takatoita mistake pakuvapa mapemiti ekuti vasenze munomende hakutisina vari kuti havacharegista zvakare kumapandemic council kwavekokoko munhu anenge ari muforeni akubasa rekutyaira marori. Ende iyo hondo yacho yatiri kurwa nayo iyi vacho vari kurwisana nechivava haisi havasi kuti ndivo vega vanzo nemapato akawanda ari kutovatsigirawo munyika macho muno maya havasi kuti vanhu vasiri kuzikanwa aiwa vanhu vari kutozikanwa kuzi vari kuita mabasa avo nemapato mamwe ari kutovatsigira ari kutovaudza kutoendai kumberi nebasa, nekuti mazuva anaya wakutongoti uchifamba mufreeway imo muno kana kutongosangana aya nemakombi aya matesi aya manowana aya makwanda maandesosvo vhara rodhi dzese wotanga kutoudza madhiraivha kutoti toburuka zvako tipise moto wotopisa marori achona vachitema aiwa hazvina kumira musi akandiirira hatitobatiraura maoko.
Tinotenda zvikuru mukoma Makuaza, ramba yanyi muri parunhare. Chris, that's first guest, Mr. Patrick Makuaza is a truck driver based in Durban, South Africa. He says other Zimbabweans, him and other Zimbabweans and mainly foreigners in South Africa, they are now fearing for their lives because of attacks by locals who are attacking foreign workers for what they call grabbing their jobs, and also agreeing to contracts that make them get low salaries. And this is what has caused some of the attacks on Zimbabweans and to some foreigners in South Africa. Mm-hmm. I think you can throw a question to Mr. Makuaza.
Yes, Mr. Makuaza. Yeah. So can you tell us, you left the country to seek greener pastures to South Africa. So what would you say you have achieved, or how comparable is your life now to if you were still staying in Zimbabwe? as a worker?
Yeah, for now, I can say because I came here, yeah, for true, I managed to do one or two things. But as you know, home is safe. This is out there for a normal person to spend more than 2 years out of home. But now, as I'm saying, now I'm more than 5, 6, 7 years in South Africa. It is very hard to live far from home, but now with this difficult season, this fear we are experiencing, the option is difficult. You think of going back home, back home is what? Here also, there's nothing, you don't even know what it is, you don't even know. No matter you say you're going to go home, start a small business, everything is just scattered in our mind. You don't even know really what will come up with the life. Things are hard.
Ya pakauma Chris amen kana une vamwe vateereri vati vatumirawo mashoko pari zvino tichedza kuti bate vamwe vadare vedu vapinde muchirongwa tina mukoma Donald Mamboma vari kuti ndifonerei tichaedza kuti tinge tichivafonera kuti vapinza pachirongwa
Yakhangela lapha mnumzana Jonga ndingabalaleli
abalaleli
abalaleli lapho elingali khona lingasithumela ke inombolo zenu ku WhatsApp inombolo zethu ngu +12024650318 lingasithumela ke sizalichayela ucingo sixoxe kuhlelo lwethu lwe Studio 7 Live Talk. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwezisebenzi. Lilanga lezisebenzi ke siyalinqusa ke ukuthi libuye emoyeni sixoxe jonga.
Ndizvozvo. Todzokera hedu kuna vamakuwadza. Vamakuwadza tichamboti nemi motomboita muchingira mvura nekuti tiri kuedza kuti bate vamwe vadara asi nhare dzinenge dziri kunetsa. Tingati mungatarisa here kuti pane musiyano pakurarama kwenyu musati mapinda muSouth Africa muchiri kuZimbabwe. Nezvamave nhasi dai mama karamba muri kuZimbabwe maishika here padano ramave nhasi muupenyu
zvazvinoita vakadimire ukabuda munyikumba uchiita kune imwe nzvimbo chinhu chinotisiyane asi hachiti chido chekuti munhu unoenda kunosenzera kune imwe nyika anenge uchitoo kuti kuramba uchisenzera munyika mako sezvataita kudhara tanangosenzewo kumba ikoko tisiko zvataita tichikwanisa kuonana nehama neshamwari asi nenhau yekuti zvinhu zvaivo zvakaoma tikati tichibve tuyo kunoku takasvikawo kunoku neshuko tikazamazama chiyatoo anorotutinzio zvikafamba but pari zvino iye zvino izvizvi hatamira nhokimbo rimwe chete hatichaziva kuti toenda kupi chaikobira hatiae chaiarengereka hatichaziva kwekunanga chaio kuti tonanga kupi nokuti kunongwa tona zvinhu zvake zvatiomera kuti uti udzokere kumusha kwake unonyanyosaziva kuti unotangira pari saka hakuchakumberi nekumusana chaiko zvekuti vakandimire zvakaoma vakaoma dai maimboona zviri kuitika munomu nzimbo yedebheni munomu kunyana mudebheni munomu haiti kambani one chete makambani ese vari kupinda vakomana vacho vari kupinda vari kuma4600 vanongosvika pazedi paya paonekana nevarungu vedu vativafonera vativaudza kuti pana apa toda 100% hatichida zvekumbonzi 40% munhu wese anoti ati hacho munomu wedha ane pemiti kana kuti haana pemiti anofanira kuenda vakasvika kupoti about 3 days ago Friday mpechishanu vakasvika kupoti vakavhara poti yakatombomira kuenda zvekuma3-4-5 hours yavati vanongoda vatosendaonzitaunzi mota bos vaingoti vakasvika pano any tragera vangosvika vaingosvika ofuradio pana driver ipapo otura mapassport ne vachibvarira vachibvisa kuzipoti kwatehurumende kwavo
aiwa
hondo yachino yakaoma hondo yacho
idambudziko ramba yanyu muri parunhare vamakuwaza regai tore muteereri hallo
yes murudzo ndimukinyi
vamukinyi tinokugamuchirai pachirongwa ramba yanyu muri parunhare regai timbotora muteereri ari parunhare zvakare hallo
makadi mukoma jonga
aiwa takasimba ndiya navo
ndidan
mukoma dan mukoma James muri kupi mukoma James
ndiri kutodriva kubva ndabva kujobek ndaakupinda mulouis richard
ndakananga
kuboda
okay saka muri mugwagwa
ndiri mugwagwa baba ha upenyu hwedu isu vanonzi mazimbabweni hwaoma takambokuva kuti hurumende yekuno ichati protecta kuti vanhu vane mapepa but baba hazvisi kuita baba kuti vanhu vanongoenda murodhi vanongofunga ende chero maporisa ari vanenge vatongovepo hapana zvavanokwanisa kuita saka upenyu wedu hwavo makumba kwacho zvavakaita kuri kutyisa unototi ukataura nemhuri iri kumusha uchingofona chekutanga unzwa matambudziko ariko saka hatimbozi kuti tichararama sei baba
asi
wacho unenge wachiomera
tichitariso hedu mukunhonga nhonga kwamuri kuita dai ma muri kuzimbabwe munofunga kuti ma makamira papi
iyi kuzimbabwe chezvo ndataura kuti kunotyisa baba kana chiri kutyisa ka patinoiko nhondiri kuenda kuzimbabwe ukayambuka pabhodha po uri pabhodha ukoyambuka kuti wapinda muzimbabwe kana mweya wacho unotonzwa wega kuti mweya uri kunotyisa ya kunotyisa baba because zvinhu zviri kuitika kunyika kwedu kuti ufunga kuti vatinotiwa vari kutitungamirira vari kufungei kana kuti dei vaikwanisawo kuti vataure negovernment yemuno musouth africa kuti aiwa timbosiyai tinokumbira kuti vanhu vedu vamborara vambogareko kusvikira zvinhu zvanaka asi mukuru wenyika ari kutoti vanhu dzokai hanisiza kuti vada kuti tidzoke tizoitei
aiwa ndizvo zvoka hanzi kana une mwana wako haungamutienda unogara mhirika unotomuti dzoka kumusha
asi kababa zvazvinoita kamukoma jonga pamwe pacho unoendawo kana nekabisira vanhu vasinganzwi kuti vedue ndibatsireiwo tinoziva kuti zvinonyadzisa semunhu mukuru asi unotaurawoka kuti handibatsireiwo zvinazvina kumira musha zvino kana vachitokuda iko zvinoraiti vanhu vekuno kusouth africa vanonzwa kuti president vekuzimbabwe vataura kuti mazimbabwe ndeitedzokai anoda kuti dzoke kuzoitei
yamababa
ndingozvi kuti takukoti dei mwari vatipindirira dei mwari vatibatsirawo
ndizvozvo
hatichakwanisi
aiwa vanenge vachitonzwa izvozvo patiri kutaura ipapo minamato iri kubhengwa
aiwa tinotenda baba
thank you so much mukoma
murambe muchindibatawo
murambe muchityairawo zvino ungwaru usiku hunonetsa kufamba mukoma
aiwa ndinotenda maita basi
thank you so much that was mukoma James calling from South Africa is a truck driver actually he's working on workers day today he's one of the typical workers and he says life is tough in South Africa and they expect the South African government to protect them because they have the necessary documents but he says that is not happening I think we have our second guest Mr. Chamaneka Costa Mkinya who is a lawyer by profession wa Mkinya to gamchira muchirongwa Hello Mr. Mkinya
Hello ndiri kukunzwai ndinotenda
aiwa tinotendawo zvikuru tati tikurukure nenyaya yezuva revashandi nhasi workers day labor day vamwe vachiti may day zvii zvamungataurawo imi sechizvarwa chezimbabwe muri mushandi ari kunze kwenyika pane inonguva pekuti munge muchipembera kana kucherechedza zuva iri muri kuzimbabwe asi maricherechedza muri kuamerica
ndinonzwa kubatwa-batwa nekunzwa zvataurwa namukoma James nokuti zviri kuratidzika kuti muzimbabwe nehangofi nenzara zvemanga-manga vazhinji vari kuita chaizvo zvokumira-mira kunge mweya wetsvina chaizvo kuti handingafi vanoedza nepavanogona napo pese chiri kundishamisa inini ndechekuti kusouth africa kuri kuenda vanhu kunosevenza uko South Africa vanowirirana nazvo kana mazimbabwezi vachienda vachinotenga zvinhu vachifambisa masales figa dzavo zvinhu zvavo zviri kutengwa zviri kuuya kuzimbabwe zviri kuenda kuna nazambia asi South Africa inogumbuka kuti sei mamwe mazimbabwezi vachienda vachinosevenza basa ikoko unozvibvunza iwewe kuti chinozoita kuti muzimbabweni asina chitupa vamwe vasingatauri mitauro yekusouth africa vanonosvika vachiwana basa sei kusouth africa riri kushayikwa nemugari wekusouth africa zvazviri kureva ndezvokuti kune mamwe mabasa ekuti vanhu vari kusouth africa havadi kuita vanhu vekuzimbabwe nepamusana pokushaya kuti vorarama sei vari kuzvipira kuenda kunoita mabasa iwayo munhu uya wavanoshandira hana inonzi investment yekuda kubatsira muZimbabwe nuyawo yakuti aite mugari wekuSouth Africa. Anoda ngo mushandisa nguva idzodzo zvakaita maseasonal jobs yekukohwa kana kudyara mbeu vaivaya opedza nawo. Saka hapana chaiwo chaiwa neshungu dzekunyatsodzikisa muZimbabwe kuti hanzi agara muSouth Africa zvakasununguka zvine mapepa. Saka nhamo yatinayo ndeyekuda iso. Hurumende yedu inenge inoda kudya kwese kwese. Hurumende yedu iyezvino ndakukanganwa mafigures asi zvokuratidza kuti mari dziri kubva kuvanhu vari kuseenza mhiri kwemakungwa nevari kuseenza dzimwe nyika muAfrica umo ndodziri kutosimudzira upfumi hweZimbabwe kuti iwane foreign currency yaya yekushaya pamusana pekuti hatisina chatiri kunyanyo exporta chinonyatsoonekera. Saka hurumende yedu iri kubhenefita mari dzinobva kwese kwese kuna vanhu vari mudiaspora. Asi hurumende iyi iri kuomesera vanhu vaya vari mudiaspora kuvatrita sekunge ndo vavengi. Hurumende yedu haisi kuzvitarisa iyo kuti pairi kukanganisa chaipo chaipo ndepapi. Nokuti handinzwisisi kuti nyika yedu yanga iri kuda number 2, number 3 muupfumi nekubudirira muAfrica. Iye zvino it's one of the poorest 10 countries in the world. Wochitadza kunzwisisa kuti varungu vakasiya infrastructure. Ndaigona kunzwisisa tikatadza kuvaka zvitsva. Kukutadza kumaintaina izvozvo zvakasara. Mukapinda muroad dzedu dzangu emapothole, iwo maindastry ari kunzi ari kuvhara. Madokta ari kuningirikiri kuseenza muZimbabwe varobhadharwa mari dzokuti haungambofungi kuti munhu akaenda kuchikoro kwemakore akati kuti. Saka apa pari kuda chaizvo chaizvo kuti tibise mazano akudhara epolitics echisimba. Nokuti hurumende yedu yakatanga kupinda ndokuita chisimba payakatanga kutadza kunyatsoita mazano manyuwani ekusimudzira nyika. Takaita setiri kubudirira mazuva ekutanga tichidya mari dzadzasiyiwa nehurumende yaIan Smith nemari dzatanga tichipuhwa nedzimwe nyika dziyadziya. Ndinoona sekunge takasvika pachinanho chekudziirwa ndokukanganwa manje kuti tinofanira kuramba tichidyara kuti tigoramba tichikohwa. Zvinopa musana pekuti takadya keke raripo iri ndokutadza kubika rimwe. Zvaakunetsa manje.
Thank you Mr. Mukinya. Rambai muri parunhare timbotora muteereri. Tine muteereri. Hallo.
Hallo.
Zita ndiani?
Sandi mai Munyaradzi.
Mai Munyaradzi. Makadiko mai Munyaradzi?
Ndiripa hangu vajonga makati iko tinokutendai nekuti panhepfenyuro yechokwadi.
Aiwa tinotenda tisu nokuti tine vanotiteerera.
Ini ndanga ndichida kutaura kuti vanhu vakarwira nyika iyo kuti tisununguke. Saka varwira kuti tisununguke kudaro hurumende yaSmith yaive nelebha yaishanda. Kuti kana uchishanda ukaenda kunomhangara kulebha kuti wadzingwa kubasa kana kuti hausi kupuhwa mari zvaitori nemutemo waishanda. Saka vanotimiririra vashandi vanomirira vashandi ezvinoizvi panzwa vanhu vakawanda vari kutaura kuti havana zvavari kuita nokuti havatisina kukosheswa sanika zvavaitwa kudhara nehurumende. And workers day yakafanana nanhasi maworkers aitoenda kunozara ground kurufaroko tichiziva kuti pesendeji iri kuwedzerwa mari ndeyakati. Saka iye zvinoizvi vanotimirira vari kungoti taurirane. Togotaurirana chii? Leva yehurumende iri kutitaurirani. Hurumende iri kuya kuzomira yopa vanhu pesendeji yekuwedzerwa nayo mari. Wopa mashari vemaindastry pesendeji. Wopa vashandi vehurumende pesendeji. Wopa vekumapurazi pesendeji. Ndinotenda baba vabva kutaura iye zvinoizvi zvandasiyana navo. Vari kutaura chaizvo chaizvo urongo hwaifanirwa kunge huchiitwa nezvakaitika. Ndoda kuvatenda vakadaro vachibuda munhu mumhepo vachitaura zvinhu zvakadaro zvokuti kana vakuru vachinzwawo vanenge vanzwawo vajonga. Ndatenda hangu mugogara muchindifonerawo.
Muri kupi? Muri kupi imi?
Ini ndiri kuBeatrice.
UBeatrice, aiwa tinotenda uye tinofarawo kuti muri kutiteerera kuBeatrice, tinotenda zvikuru. Saka imi muri kubasa here kana kuti makamiswawo mabasa nekuti unoona kuti makambani akawanda ari kuvhara?
Ndakamiswawo basa, ndaitendawo basa, handisi matandiri kutaura nemazita. Nekuona kushanda kwandaiita nemari yavaindipa yakanga yakawanda. Saka vakangoti misa mato vachizvina zvina kumira mushe takubvara asi kambani haina kumbovhara. Kaedza kuenda kuna labor tikaedza kuita sei. Zvechokwadi vanotungamirira vashandi vanopuhwa mari. Unoita nenyaya yako iri genuine chaiyo chaiyo. Wasvika kuofisi kwavo vanosvotaura kuti aiwa iyi nyaya iri pachena iyi nyaya iri pachena. Asi unozoshamisa kuti ivo pavanozonotaura uku iwo unachaunozwa unozwa uraichozokuudzai. Muchazondiudza rii ndini pasangamira.
Ya pakaoma.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa for notice. Chinoneta kuti nditore mumiririri wangu ndiende naye pa company ndopo wangu kana ma benefit chii chinoneta.
Yeah, aiwa ndo kushanduka kwaita mamiriro ezvinhu saka vakawanda vari kuchema. Tinotenda zvikuru mai munyaradzi tiramba tichikufonerai.
Havo kuramba vachitimirira because vanhu vazhinji unenge uchiudza kuti unobhadhara mari uchisubscribe asi kana wazopinda munyatwa havana chavanokubatsira nacho. Totombotendera kuti president vataura kuti ipai vashandi mari. Ameno. Dei zvachiiswa semutemo kuti ipai vashandi mari. Zvaiswa mutemo kuti munoziva foreign currency dziri kuwedzera ka dzichingodhura. Because demand yevanhu vada unotenga kunze inenge yawanda. Kana vakadzikisa maprice, hurumende ikakontrola maprice, hapana anotenga foreign currency inodhura. Zvinhu zvese zvinoramba zvakadzika.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai munyaradzi.
Aiwa, maita henyu.
Tinotenda, Chris, that's our second caller, amai munyaradzi, from Beatrice in Zimbabwe. She's comparing the previous government, the Smith government. She says during Smith regime, workers were considered as valuable assets because if you have a dispute at work, there were offices where you can go and report and then the issues be discussed or solved. But she says today you can still have those offices, go and report, but they'll just tell you, we'll call you after meeting with the office, I mean with the with your employers. Mm-hmm. And she suspects that money changes hands there. Yes.
Yeah, that's how sad the situation has become.
So we can bring in Tumozwa Kunamkoma Patrick to Jiri say.
Yeah,
So, zvizva mungataurawo tichitarisa mashoko ese ataurwa nevamwe aya mukoma Patrick.
Mashoko ese ataurwa nevamwe aya ndinotenda vari kutaura chaizvo nhau yakanaka chaiyo nhau yemachokwadi iyoyo. Nekuti tine dzimwe hama dzedu dziri kumbo ikoko dziri kusevenza ikoko ukavafonera uchitaura navo unongonzwa kuti munhu kana paine paari kushanda ipapo hachina option nyange akapuwa mari shoma akadii anongotongwa kuti hapana chekutaita because vana vanda kudya vana vandaenda kuchikoro taimbototiri kunoku tinovabatsirawo but manje zvino nesituesheni yatainayo kunoku haa situesheni yacho yakaoma nekuti haa takutongosenza takabatira hora mumaoko fanike sebasa redu kunyanya basa redu rekutyaira basa rekutyaira ndoranesa. Nekuti vari kuvhara mapoti ese munanaritasday umomo musoyeso ndounoyo vanga vakavhara papita maresteki apa pakatozova mahelikopta chaiwo kuzodzika vanhu vanga vapwanya pwanya marori ipapa panga zomugwagwa achifamba haa muforeina havasi kumuda muforeina havasi kumuda haa havasi kumuda hatimunhamo baba timunhamo chaimo.
Ya pakaoma. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma. Hatizivi kuti muchakasununga here kuramba ini muri pachirongwa kana kuti maada kuti kununurei.
Aiwa, ndakasununguka kana muchida munondiponera munondibata ndiripo ndakasununguka.
Kana iye zvino izvi kana muchakasununguka henyu kana muchakasununga henyu muchida kuti munge muchiramba muripo tinogona kumboramba tichichovha nemi. Aiwa, thank you so much, Chris. That's mukoma Richard is saying, mukoma Patrick is available. I thought he was only available for 20 minutes or so, but he's saying he's comfortable. Yes.
No, that's good. That's good. So, Mr. Makuaza, okay, we'll come back to you, Mr. Makuaza. Please stay on the line. We have a caller, Jonga.
Hey, Magadi.
Ndipo makadinga manhanda ari kutaura munofara
here? Ah, vamanhanda nhasi mbotangai nekukuluma nokuti mukona kuti vaviri vatatu vataura vese varongotaura. Ini ndoda kuti timbokuluma.
Unjani mnumzana?
Hai, kulungile baba. Ezo phakathi kwelizwe ezofunayo kunzima madoda ukuthi abantu bajabule. Ngoba ilizwe alingalingi, imali ayikho ekhaya. Imali izinyo ukuthi ama-industry ahambe kahle ayikho. Okwamanje wonke umuntu uyasebenza, imali siyithola yona ingena phakathi kwezandleni, iyafika ifike ingena phakathi komlomo. Ndisebenzela ukuthi akusekho sikhathi sifana nalesi sakudala ukuthi uyasebenza ukwazi ukubhenka imali kuzokwazi ukuthi no le mali le niyibhenka eminyaka wonke sengifuna ukuyisebenzisa manje ukuthi ngithenge ikomo, ngithenge imoto or whatever. Isikhathi leso sesidlulile. Ngisakhumbula kahle kahle, niyangizwa yini kahle?
Yayi, siyakuzwa. Ungaqhubekela phambili.
Okay, ngisakhumbula kahle, nginemunye i-friend yami uhlala lapho inamerika. Ongitshela uthi yena uyabona naw i-government ingena phakathi kokukhulumisana nokuqhabangana ne-America. Na amazini lawa ngiyakutshela nje ukuthi i-America vele the moment ithi yona ifaka ama-sanctions alisekho ilizwe lizobambisana neZimbabwe. Ngamphikisa mina ngathi usho kanje angiboni ukuthi kuzoba lula lokho. Namhlanje ngibona ukuthi kulula kakhulu. Ngisho njalo ukuthi whatever America could say today and we can stop it, no matter we can try our best, the threat will remain the same. Already we see the situation in Venezuela, in which the American authority, or should I say the government, is denying Nicolas Maduro and to say Maduro is illegitimate. He's not a legitimate leader who is needed by the people of Venezuela. And therefore the noise is too much with the people of Venezuela. Some this afternoon, we discussed that about 3 million already left the country. Equally the same in Zimbabwe. Plus or minus 3 to 4 million are outside the country. Why? Because we are trying to help our people back home with the little that we get outside, which is why sometimes whatever we are doing outside, we've got no choice. We don't have the right that equally as those who are within the that country, and should I say, possible you are there in America, the right that the American people are enjoying might be different from yours, that you might need to have as well. So, ndakatarisana hangu nematambudziko iwayo. Ndopaya pandinombotitikana ndakutaura vajunga ndichiti, kudai nenyama. Inotodawo kuti pamwe kudai sipachedu timbobatana. Nekuti kana America yatangidza kutaura mashoko kuti zvakati nezvakati, iye zvinotigere mune South Africa, tinotambudzwa zvikuru zvimwe zvekuti
tinongoti gaga vamanhanda paita vateereri vaviri.
Okay, regegaiwo ndichiti hangu hai ndinotenda nemukana wandawana bati kuda ngatimbokurudziraivo vanhu nehurumende yedu kuti ngavatirangarire tigogona kubata pamwe chete kuda pamwe nyika yedu tingaisa pane next stage. Tombomira kupopotedza as much as we keep on fighting, we are nowhere to go honestly.
Thank you so much, Mr. Mananda. We have a caller. Vamu Kenya, Rambaya, njimuri paru, naratino yako amuri izo, shirikai tungonzu, kwa mterele, aruku DRC. Hello?
Hello, Moradi.
Takasimba, ndia ni hako?
Ndi Ezekiel Mutandwa, DRC driver.
Mutandwa. Ezekiel Mutandwa, tinotenda mukoma asina renyiri kuita ichimbodimuka. Saka muri truck driver.
Ndi truck driver, South Africa, tine takundikana kuwana vanotibatsira. Hurumende yakange iriko kare yavaRobert Mugabe inenge yakambotipa mapenisi. But iye zvinezvi kuti tichiwana sapoti pamapenisi iwayo, kana maambasada ari mweri munyika, kana kuti hahamo yekutaurawo nezveupenyu hwatiinahwo hwekutodwa, hurumende chairo yeSouth Africa ukanzwa president wacho achikurukura, tongozvitaura kwenguva iyoyo, asi hapana action inenge ichiitwa mukati menyika. Tienda kune dzimwe nyika, zvose zvimwe zvinenge zvichiitika mukati medzimwe nyika zvakafana nekuurawa kuvanhu zvinokurukurwa nesimba. But kuurawa kwemuZimbabwe muSouth Africa kunogona kuitika every day, but haumbozvinzwa paintanational kuti zviri kutaurwawo kuti zvipatsirike kutiwone kurarama mazviri. Nekuti paizvino kana tikati tinoenda kumusha, hatina chatiri kuenda kunobata. Iwaya marota ari kudhireva ese akabuda muZimbabwe akanorejista muSouth Africa. Haasi kukwanisa kuuya muZimbabwe, ari kuenda kunorejista Botswana, Zambia neCongo yacho. Isusu hatisi kutenderwa kuzobata motikari dzemaforeins ese atiri kutaura nezvawara. Saka hatina batsiro yatiri kukwanisa kuwana kuhurumende. One, touya pasecurity kwacho kwatiri kusenza, hatiri kukwanisa kuwana kana any security. Mapurisa ikoko chaiwo, unoatakwa mapurisa akakutarisa kudai. So we don't even understand kuti after waatakwa iwewe ndopa vanozouya kuzotora iwewo wakuvara, asi vakukuvadza vacherekedza vachienda. Tine dambudziko mukoma rekuti hatisi kuwana pekuripota chaiko chaiko, kuti tinoswa ripota papi nokuda kwedambudziko riri munyika, kuti hatikwanisi kuendesa mwana wechikoro nokuda kwekuti munyika medu chaimo chaimo hamuna chavari kukwanisa kuwana. Kurima kwacho chaiko chaiko kunorima munhu kana uine zvekurimisa.
Thank you mukoma.
Kuti uwane fertilizer yacho unoiwanika urime.
Aiwa, zvinhu zvakaoma. Saka tine tichingotika tichikurukura kudai, tichirova namasoro, dzimwe nguva tinogona kubuda nesolution.
Ichokwadi, ndosaka tiuda kuedza kuti kenyini kana muri kunze kwenyika muchiburitsa zvamuri kuita izvi, panogona kuzoumbwawo solution inowanika. Ngatibatsirwe ione pakuti dambudziko munyika here, kuti tingabva taita maenemies here whole Africa kana kuti whole world.
Aiwa, tinotenda tinotenda zvikuru mukoma. Regai tinzwe kuna vaCosta muKenya iGweta, timbonzwa kuti vanoona sei zvichemo zvavo zvichitaurwa nevamwe izvi vaMukinya.
Alright.
Hello, Mr. Mukinya, are you still there?
Ini ndiri kukunzwai, muri kundinzwa here?
Takukunzwai manje. Ndandichida kuti musati mataura yenyu kuti munoona sei pane zvaa zvichitaurwa nevanhu. Amai vekuBeatrice vakutendai kuti mashoko amataura vawirira nawo, vasimudzawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika vakakurudzira vemakambani kuti vanga vachiongorora masalaries kana magariro nemashanduro evanhu. Maybe tingangoikanda iyo muchirungu kuti mupindure so that inonzwikwa nevanhu vakati wandei. President Mnangagwa yesterday called upon employers to consider improving the conditions of services, I mean service of their workers. Do you see companies complying with this call by President Mnangagwa, considering that all the companies or most of them are saying they are operating below par?
Well, first of all, the message from the president sounds very hollow.
The first thing you need to notice is that government must create an enabling environment for industry, commerce, and industry to operate. Now, when commerce and industry operates under the shadows, half their business is crooked, half of it is under the table, very little is normal. Because business runodakuranwa on real business principles, preferably on market principles. Kana chinu chichidikwa market unowana munhu anochitenga pedzi. Asi tikatanga kuita business rekuti dei tawana kungorarama chete, ndopamunozoona manje vamwe vanhu vanga vaya kubuda mumabasa, maticha, mabank worker mazuva aya vaya kubuda mumabasa vachinopreferia kunotengesa currency because ndozvazvai kuita mari. So chokutanga ndechekuti icho, government yedu iri kuwesta mari. Dai President Mnangagwa vaida kuti vanhu vavateerere, hazvaiita kuti vahaye ndege ye$70,000 an hour yavakaenda naye kuRussia nekupi kuya kuya. Handitika mamwe mahospitari edu haana kana ambulance chaiyo, haana mushonga. Vamnangagwa vaigona kudero vakahaya section yese yendege kuitira security, vofamba neordinary plane, votenga matiketi anokwanisa security yavo. That would have cost him less than $300,000 pane kubhadhara $25 million yekuti vakwire ndege, a luxury ndege yacho. Ukaiona zvayakaita ungatoti imwe resort iri kupi kwamusati mamboona. So ndopane problem ipapo. Mapriorities chaiwo chaiwo ka hatina. Kana muri kuda kuona patakaita mistake, tichitora nyika, government yakati iri kuda kubatana nevasevenzi, mukaitarisa ZCTU nevasevenzi ndo vakaita the bulk yekuvhotera ZANU, even more than my youth brigade vave kutongava. Asi government payakatanga kuda kuita zvechisimba zviya zviya zvokuti isusu hatibudi pachinzvimbo, ndokubva vatanga manje kukonana nevasevenzi. Kukonana nevasevenzi kuya kwavakaita manje ndokwakaita kuti kupe maemployers manyemwe ekuita zvavanoda nevasevenzi. Nokuti vanhu vamaemployers, the employers were now the people who had money, and the government was looking for people who had money. So apparently the government at some time teamed up with employers against workers. If you see the ugly divorce that happened between ZANU-PF and the government on one hand, in ZCTU, you know, it was worse than a husband and wife divorcing because kwakaita kumarana nekuita sei. And right now, ZCTU and the workers are the major victims of the government brutality. So if you see if an employer is observing how easily workers are brutalized by the government, an employer will begin to think an employee is nothing, I can abuse him and I can get away with it.
Thank you, Mkoma. Rambai nyimuri parunare vamukinya. Kana muchakasununguka asi kana makuda kutitiza tinogona kukurilisai. Asi kana muchakasununguka takatosunga zvakasimba neshinda chaiye chaiye. Thank you. Rambai muri parunare timbotora mumwe mudare wedu. Chris, I think we are now joined by Mr. Cassius Jace Manampofu.
Nomzana Mpofu.
Yebo baba,
njani? Hayi, siyaphila. Kunje bekunjani eSouth Africa lamhlanje? Balidlale njani ilanga usuku lwalamhlanje? Balunanze njani aba izisebenzi?
Hayi, leli belilanga elikhulu kakhulu eSouth Africa lapha ngoba bayeqalekisa kakhulu njalo njengoba sinokhetho oluzwayo kulivikezayo eSouth Africa lapha. Leli langa namhla amabandla ezombusazwe nje wonke akhankasayo azaphatheka ukhetho abi-73 ukuthi bakhampeni. So kuma-May Day celebration elisenzakala, bekulamabandla athile ahlanganisa i-ANC lapho ebikhona nabezisebenzi nabo-DA nabedebedini nabo-EFF. So lilanga ebelilanga abalinanze ngendlela ephezulu kakhulu, lilanga elikhulu kakhulu ku-South Africa lapilanga bezisebenzi.
Ye, manje ubona njani impilo yezisebenzi khona ngapho nxa uqathanisa le ekhaya, ikakhulu lina elisuka ekhaya lisiyadinga amadlelo aluhlaza? Ungathini impilo ingcono yini kule khaya?
Ya impilo elapha ingcono kulekhaya kakhulu ngokubonako ukuthi thina esingade futhi ngoba siyenelisa ukuthi sisize abantu abasekhaya njalo lapha kusesemila ukuthi ma uthole imali ma ungakusebenzile uleqinisa ukuthi uzohola kutheni lapho ethi kuzekhaya ngoba ekhaya sithi abantu bayasebenza abanye babezinyanga ezithile imali zabazazi bayavuka baye emsebenzini abaholiswa lapha umumo wenoto noma ongamanga kahle lokhana awukhazela abantu abaningi kodwa-ke asikafike esimeni sokuthi izisebenzisebenzele into ezingayiboniyo zisebenzele amahhala ma usebenzile necheshi ukuthi uzokhona so kodwa kwamanje into masizikhakhasizikhombana sezimapha hayi lapha usesengcinana kakhulu kakhulu noba nje kulamasayizi akhona esiwabona ukuthi hayi ikhona mengikhona nayo ngathi hayi iyashaka ayikho skeble ngoba le randi ibonakala mabe siyikompeya namanye ama-currency anjabo i-US dollar liyaphezulu liphinde lehle liya ngamandla kodwa hayi sengibona kakhulu masikompeya nempilo yasezimbabwe
okokuthi nxa ukhangele ubona ungani kungafika yini isibanga esinjalo ekhaya kusukana kumbe singathi kunyanga ezilandelayo kugcine kuphose ukufanana lanxa kungazoze kufanane njengoba ekhaya kubonakale kakhulu kodwa kulesikhathi obona ungani kuzasondela yini ukufanana
hayi kungasondela ye kodwa kungaba isikhathi eside ngoba abantu besouth africa bona bonke bazama ukuba responsible ngoba singakhangela amabandla ezombusaza esouth africa lapha bazama ukwenza into zonke zibe izinto ezisabasobala into ezinge-corruption bayalikhona kodwa bayayilisa lokhana ukusobala unlike ekhaya khaya i-zanu p f ibulele ikonomi ngoba ibingena-challenge kuzoba nesikhathi ukuthi iparlamenti leyi-zanu p f basuke baye iparlamenti bayelala kungasethenziwa lutho lapho iparlamenti kuyasethenzwa kuye-transparency enye-serius akulala kunamntu wampele jile ukuthi afrika noma abantu ababheka i-t v bebheka i-parliamentary session ngoba iyande uba live ku-t v nawe ma ungabe ugayela i-t v uzabona ukuthi iparlamenti ebhizi bazama azonke indlela ukuthi balungisise into zabo ngendlela entsha ngokutshela imiqiniso ngokusolana lapho kubhanyaniswe khona nabaphambanisileyo bevuma so isimo siyesi singawa esomoto sibesi kodwa angeke sikuesizinapho kuyathatha iminyaka eningi kakhulu umthethukeza isimo sami ngalethi leyo ukuthi bengena-transparensi kwengena mntu okuze omunye kwengena mntu okhuze omunye kuyaloko bezitshonsa bathonsi bazabafise nopresident upresident angenofithini alale bamkhenzele ezikwameni zakhe so lokho ngathatheka kakukho kathesi bagijinye siphansipezulu
hayi kuyozwakala ungabamba nje kancane nje sizakhuluma la kathesi sixoxele abanye phela
tomodza kuna vamakwaza mukoma makwaza ndofunga mukangoti dimu kuti zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuvashandi vari kunze kwenyika zvikuru zvichatarisa musouth africa mamuri
ini ndingangoti nesitiki ngati kurarama izi tatoo masoja ozozemutiwa sitari wemaroeza akutoradzati masarati akutoita akatoore chikomuredi tari tatoana komuredi akutotoo patinozovera kuchatiita akutonzana komuredi zokuti situesheni dzacho dzatiri kusangana nadzo munomu murongozinzi kwane vari kutaura kuti dzakaoma masenzero acho atinoita unosenza kunge mhuka chaiwo 24 hours uri mutango muchisvika kwaubasa kwatenaiko kwomurungu anenge achitokudza kuti hausati wanoita senza vanotoziva kuti vanhu vekuzimbabwe vanovasenzesa kusvika vamusenzesa kusvika aita zvakadaro saka taingoti dai mitemo yacho wagonawo kutichengetedzo wekuti maawa atinosenzawa hatitariswewo kunzi tasenza maawa zakadii maconditions atiri kusenza akanake unokakuna kunzi conditions unongosenzeswa madiro avo varungu vacho saka ndoziri kunyanya kutibata munyika munomu saka munomava kupindura manje sakaizvozvizi manje munomava kuti vavatere manje vavaemployo makambani umu zviri kuvaneka bcause masenzesero avanga vachitiita nemari dzavanga vachitibhadhara isisi manje ave munomava zvechidi manje bcause anova kuda kusenzeswa zvipamutemo kunoko hatina holidi hatina christmas hatina nyeye hatina chii unongosenza chete ukada kuti hanzi nhasi wekazeroanzekazero kuzimbabwe kuno chete kuno kana uri kunoka hosiita africani unofanira kutongosenza saka tiri kutosenza unhapwa chaitongobatwa unhapwa nekuti kunyika kwacho hakuna kunaka saka totongoshinga tiri kuno kusvika kumba kwacho kwanaka kana kuchati kwanakawo ameno pamwa mwaka tozino muno muandi zvakandimira zvakatomira zvakatomira kungoda kumboka naka kumboka naka pamwe tembo chinjo mare vanire
ndizvozvo aiwa tinotenda mukoma hanzi kushinga kunounzawo muchero inonaka saka motomboshinga sezvamataura izvozvo. Thank you so much, Chris.
Yes, Jonga, let's go back to Mr. Cassius Jesus Manampofu. Mr. Mpofu, what do you make of the rights, the workers' rights in South Africa compared to Zimbabwe, especially when you look at those rights as someone who has worked in Zimbabwe and now in South Africa? What's the comparison?
Yeah, I think in South Africa, yeah, there is still a problem of, I mean, if we are talking about the workers' rights, there are some employers who are still not following the laid down laws when it comes to employment. They are some are underpaying their workers, some are harassing their workers, some are doing a lot of bad things into their workers, especially, I have to be honest, especially the Indian community and the other foreign-owned companies. They are not adhering to South African rules concerning the labor laws. Unlike Zimbabwe, when I was working in Zimbabwe, I was a trade unionist myself under National Engineering Workers Union based in Harare. We used to visit companies, we used to do a lot of things. So the workers' rights there, I think, compared to the labor laws. I think that time in Zimbabwe, everything was right. It was also high standard. Unlike here, there's a problem. We are facing a lot of challenges in industry. Some of these employees are not even supplying their workers with safety clothes and things like that. So there's a problem quite a lot. Though the unions, there are a lot of unions, they are trying their best to solve that problem. But it's a big challenge that the workers are facing in South Africa.
Mm-hmm. So in other words, are you saying that COSATU is not as powerful as the ZCTU?
I think comparing the ZCTU before now, because now the ZCTU is weak because there are no more people working like it before. Comparing this current situation in South Africa here, which is the Zimbabwe situation in the 90s, I think the COSATU might be said to be weaker than the Zimbabwe Congress of Freedom in the 90s and early 2000s. Yes, they are doing a good job, and they to make matters worse against Africa. The COSATU itself is disintegrating. There was NOMSA, which was the biggest affiliate of COSATU. They were chaired by COSATU. They are no longer members of COSATU. Also, the other leadership of COSATU, like the former leaders of COSATU, like Valizi Mavavi, they formed their trade union also. People like the former president of COSATU, who is now a member of parliament for COPO, this one, Mr. I'm forgetting his name, I'm talking about it. They've also left the union. So now the union is not showing any signs of getting stronger. Yes, they are trying, but it's not as strong as it should be. Because it's got a lot of members. And remember, NOMSA was the biggest affiliate of COSATU, representing mine workers and steel workers. And now, when you look at mine workers, there is AMCO, which is also a workers rep in mine industry, which has caused a lot of suffering, like the Marikana massacre, the ones who were leading that strike, which led to the death of 34 miners and the other people, which was dead. So I think COSATU is not as strong as ZCTU in those days. And now ZCTU, I'm not quite sure how they are working, but I think they are weaker now because there are no people, the workforce, the members, and things like that is no longer as big as it was before. I think there are big challenges in Africa. The other thing is some of the labor unions in Africa here are just weighing the workers, because they are taking advantage of the vulnerability of the workers to claim to be representing workers, while at the same time they are also exploiting workers. People are members, they don't get good representation when it comes to cases, court cases, labor cases, and things like that.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Hey, Tones, Gakuna, Mr. Mkinya. Mr. Mkinya, do you agree with Mr. Mpofu on the comparisons he's making between the past ZCTU, the present ZCTU, the past COSATU, and the present COSATU, and between ZCTU and COSATU?
Yes. What I noticed is that ZCTU started and stayed strong for a fairly long time, I think into the late 80s. And the reason why it stayed strong, if you remember, I mentioned earlier that the colonial government left a huge cake, and foreign aid and all the assistance we got after independence, it gave a wrong impression that there was a lot of money. At that time, there was very little conflict between the government and the workers. So because of that, the government was prepared to give the workers a lot of rights, and this is what made the ZCTU very strong. But it got strong on the false premises that the government was interested in promoting workers' rights. It didn't promote workers' rights. There was just no conflict because the conditions were such that there was very little conflict between the government and the workers represented by ZCTU. So when conflict started, the government started systematically decimating the powers of the ZCTU. And the other natural problem that happened to ZCTU is very simple. When there are too many workers chasing very few jobs, the workers tend to give up some of their rights for the simple reason that they want to stay on the job. You know, they would rather be fired because an employer raised something, not get them fired because they've tried to assert probably a right that they could do away with, because they'll be weighing whether to stay on the job and take a little abuse or stand up for your rights and lose the job altogether. So having said that, let's go to South Africa now. COSATU, the way I saw COSATU, it was very powerful during the apartheid regime's day. It was very instrumental. If you see, the war that took place in Zimbabwe was more intense than the liberation war that took in South Africa. My observation during those times is that actually the power of crippling the industry was more powerful actually than the power of the gun as things developed. So what I seem to see now in the South African situation is that, like most African governments, they've repeated the mistakes that all the other independent governments in Southern Africa made. Remember, Zambia made its mistakes and the current went wild. Zimbabwe took it to greater heights, and South Africa is following exactly the same way. Now, you have seen recently that South Africa, the workers ditched the ANC, COSATU, ditched the ANC for, you know, because of disagreement in politics. And because of that reason now, the workers in COSATU have been broken into all the different small political parties that we have, which we didn't have for a long time in Zimbabwe when it was a virtual one-party state. So in terms of the workers being broken and following different parties and the different tribes in South Africa, COSATU does not wield as much power, perhaps, as ZCTU had. And then you also realize that in Zimbabwe there was almost total, you know, destruction of the white power base, including their economic stronghold.
Thank you.
In South Africa, they haven't touched the white power and their stronghold over commerce and industry at all.
Thank you so much, Mkoma. Tones Gakuna, Mr. Mpofu, your last word.
Mr. Mpofu?
There is a lot of work that needs to be done when it comes to workers' rights in South Africa. Like I said earlier on, that there is a lot of things. There are a lot of things that are not going well
Mr. Mpofu, unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. We'll call you some other time. Thank you so much. That was Mr. Cassius J. Zimana Mpofu. We also heard from Patrick Makuaza and Mr. Chamaneka Costa Mkinya. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.